Nguwa yetu kurarama yuko zinezi yaome sisa pa nyaye chirwere cho COVID. Kuwanda kwe marufu ni mamese jewano watino tunyato ziwa. Kudara tenko nzuwari ma statistics. Azizo zizo zitashika nguwe kutita kuto ona ne wano watino ziwa. Ne ama ne shangwari zedu tishishaika. Sana zaka dai zaka kosha zaka nyanya kuti wano. Tiwane information maera ne chirwere ichi. Kunyanya ma statistics. Akanangana ni nzimbo za tiri.
Ko zvatiri kuona zvichiburitswa nebazi rezveutano hasi kubatsira here?
Zvatiri kunyanya kuona mumaredhiyo statistics dzenyika hadzinyatso kubatsira kwatinenge tichibva. Saka ndinosuwa kuudza kuti zvikuedza kuti tiwane information kubva kumaoffice edu kumadistricts but hawasi kubudisa information. Ndaedza zve kuti nditaure na district medical officer wedu kuti tinzwawo kuti takambomira sei. District constituency, ward level, ma villages, ma institutions, so that it can say kunyatsa kuyambira vanhu zvakazara uye the information yakadaro inobatsira vanhu pachezvayo kuti vanongo vanyatsoziva kuti munzvimbo yatiri zvamira sei pari kungonzwa mafiga yenyika yese. Saka ndakamboedza zvakare kuti nditaure na DDC mukuru wedistrict.
Kati kudiwi DDC we.
DDC wacho na DMO vanenge vachingo refer DDC anonditi endai kuna DMO. DMO achiti taendesa information ku district task force neku office yeku province. Asi information yekuti ndinofungidzira kuti sema members of parliament nema councillors nema ma stakeholders emunzvimbo tofanange richitoiwana. Zvinondishamisa kuti pama district task force gathered on the government ma members of parliament haamu mu task force iyo. Kutadzonzwisa kuti sei nyika yeZimbabwe ichibva yaderedza zvakanyanya ukoshi wa member of parliament anova munhu akasarudzwa nevanhu nzvimbo iyo kuvamiririra pane zvinhu zvavo zvinenge zvichivanetsa nezvishuwo zvavo pane zvavanenge vachida kuti vakwanise kuita mukati meupenyu hwavo. Saka ndiri kusangana nedambudziko guru rekuti handisi kuwana mastatistics enzvimbo yedu yemamutasa.
Iyi nzvimbo yenyu chete here yasangana nedambudziko iri muManicaland?
Tiri kutoonawo zvimwe zviri kubva kunyanga. Tichinyatsa kuona maripoti ekunyanga kubva kune mamwe mabhurure edu anopinda mumatask force vachitsetsemura, but kudunhu rino remutasa information hatisi kuziva kuti iri kuzoendeswa kupi. Kana yaendeswa kuprovinsi inozofamba sei? But isusu sevanhu vemamutasa nemuconstituency yandinotungamira Mutasa Central hatina information iyoyo. Ndiye kutotsvaga-tsvaga sezvinonzi state secrets. Saka zvinotishungurudza izvozvo.
Vakawanda vanenge vane pfungwa yekuti chirwere ichi chiri kuwanika mumaguta makuru akaita seHarare, Bulawayo, Masvingo nemamwe vasingafunge kuti chinogona kuuraya vanhu vakawanda kumamisha umu. Zviri kufamba sei?
Chokwadi chiripo ndechekuti chirwere ichi hachisi kusarudza nzvimbo kuti kudhorobha here, kurokesheni here, kuruzevha here. Hachisi kusarudza kuti mupfumi here, murombo here, murume here, mukadzi here. Hachisi kusarudza zvakare zvematongerwo enyika kuti uyu ndiwe bato ripi. Chiri kungotsvaira munhu wese anenge asangana nacho. Saka kurudziro yangu blessing ndeyekuti dai taedza zvachose kutedzera maprotocol ehu pamusoro pechirwere ichi.
Mungapaya muenzanisiri wekurudziro iri kupiwa ne World Health Organization
ku maintain a social distance, zvakare kusanitize, kugeza maoko edu, zvakare nekupfeka mamask, kwete kumasungirira muhuro asi kupfeka tichivhara mhuno nemuromo. Kumaruzevha nemumarokeshen chandiri kunyanya kuona ndechekutoti tsika yemamask iri kutoitirwa mapurisa. Vanhu havasi kuitira utano hwavo. Saka chikumbiro changu ndechekuti anofa haasi mupurisa wauri kutiza, asi iwewe ndiwo uri kuzviisa panjodzi pamwe chete nemhuri yako newaunowirirana nawo.